manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chikumi 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vemuZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica yose mukucherechedza zuva reDay of the African Child. Panguva iyo kodzero dzevana ava dziri kunzi dziri kumbonyikidzwa munyika nehurumende. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoita musangano kwaMutare uyo wasiya vakawanda vachiti vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Vechidiki vanobva kumapato ezano PF, MDC nemamwe vanoungana muBulawayo vachikurudzirana kunyoresa kuvhota. Aimbove mutambi wenhabvu wechikwara cheMawarriors ezaikasina uyo anoshaya kuSouth Africa. Indiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki muZimbabwe vabatana nevamwe vavo muAfrica yose mukupemberera zuva revana vemuAfrica reDay of the African Child. Zuva iri rinorangarirwa musi wa16 chikumi gore roga roga. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyanga zvebumbiro remitemo yenyika richichengetedza kodzero dzevana, hurumende haisi kuremekedza kodzero idzi. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vamwe vechidiki ava varangarira zuva reDay of the African Child vachiratidzira zvekuchengetedza nharaunda zvarongwa nemizinda yedzimwe nyika iri muZimbabwe pamwe nemasangano akazvimiririra. Mudzidzi weMuglenview 1 Muzvare Lisa Marisau vanoti vafara neurongwa hwekutungamidza vechidiki mukuchengetedza nharaunda dzavanogara sezvo varivo vatungamiriri vemangwana.
Awazvara nhasi tinonzwa kufara nekuti vanhu vakuru vari kutipawo mukana wekushokesawo kuti matalenzi edu, nekuti vamwe vanogona kungoti aiwa ava vana havana zvavanoziva, but vanhu vakuru kana vachiti rekognizawo kuti tisu the next generation, the future generation, vachitiratidzawo away yekuti tifambe nayo mugwara mune zvakanaka, zvinhu zvakangonaka, zvinhu zvinofadza.
Mumwe mudzidzi wekuGlenora 2 High School awana mubayiro mumakwikwi ekuratidza zvekuchengetedzwa kwenharaunda ruva raShenjanji. Akurudzira vanasikana vemuAfrica kuti vasazvitarisire pasi.
Semwana musikana wemuAfrica ndinova ndichifara zvekuti nekuti zvonizvo vanasikana vakawanda muAfrica vanozvidzikisira zvizvozvo, tinokundwa nevakomana uye zvatigoni. So ndaona izvi zvisemukana wakanaka sire kuti tikurudzira vamwe vanhuwo vasikana muAfrica kuti vave vachizvitorwa palevhel musoro yepamusoro kuzvonzvo vanokwanisa kukompitawo nevamwe vanhu vana muAfrica.
Mumwe murayiridzi wepachikoro chiri muHarare vaAnton Packet vati shuwiro yavo muzuva rekupemberera vana veAfrica ndeyekuti vana vese munyika vawaniswe mukana wokuenda kuchikoro kusanganisira vanoshaya.
Saka kune vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti havana mari dzekuenda kuchikoro, dzingwa kuchikoro. Saka tinoda kuti hurumende ingotarisa pane izvozvo kuti every child ngaende kuchikoro.
Asi masangano akazvimirira anorwira kodzero ashora zvikuru hurumende nekusaremekedza kodzero dzevechidiki. Mukuru weZimbabwe Human Rights Association ZimRights vaOK Machisa vati zuva ranhasi harina zvarinoreva sezvo hurumende iri kutadza kuchengetedza kodzero dzevechidiki.
Tikanyanya kutarisa kodzero dzevana tinotarisa chekutanga handei kuzvikoro chaizvezvi. Kodzero dzevana vanofanira kuenda kuchikoro kuprimary school nekusecondary school vachibhadharewa nehurumende. Kodzero dzevana vakapinda muchipatara vanofanira kupinda muchipatara vowana zvese zvinoita kuti utano hwavo hunge hwakanaka zvichi vachiriritirwa nehurumende. Tikatarisa kurarama kwavo chaiko chaiko kuti vawane chikafu, tarisai zvakaita nyika yedu yeZimbabwe. Tese tiri kutambura utano hwevana chaiwo chaiwo muZimbabwe hunoti hunotonetsa.
Vanoshanda nesangano reU Zimbabwe Trust vaKleto Manjova vati vana veZimbabwe vanofanira kusimuka varwire kodzero dzavo sezvakaitwa nevana vekuSoweto kuSouth Africa mugore ra1976. Suva reThe African Child rakatanga kucherechedzwa muna 1991 pachirangarirwa kurayiwa kwakaitwa vana vemuSoweto nehurumende yerusarura muSouth Africa muna 1976, apo vana ava vairwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vaita musangano nevatsigiri vebato ravo kusa kubva stadium kwaMutare. Asi vanopikisa vari kugunun'una kuti vanhu vakawanda vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, vaMugabe vambokatyamadza vanhu apo vati rimwe gurukota ravo rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira ndivo mutungamiri wenyika.
Takapiwa information center uko na president wedu na minister wedu vamandiwanzira. Vamandiwanzira ndoya chavamba kugura.
Pane dzimwe nguva vaMugabe vange vachimbokanganisawo kutaura vachigadziriswa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Ndo zvezvimwe zvazviri kuda kuitwa kuno kumanikaland marova nyika dano.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vanoti zvange zvichiitwa navaMugabe izvi munongedzo wekukura.
VaMugabe vava munhu ane makore 93 years. Saka zvinhu zvatinotarisira yatova nyaya yeincapacitation inokonzerwa nokukura.
VaMugabe vativo hurumende yavo inoda zvikuru kubatsira vakarwa hondo yerusununguko, asi pane zvimwe zvairi kutadza kugadzirisa. Vakarwa hondo yerusununguko vari musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vave makarasiwo nane nebato reZANU-PF sezvo vari kuti vaMugabe vakundikana kutungamira uye vanofanira kuenda pamudyandigere. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vati vaneta nekuvimbiswa zvinhu neZANU-PF pasina chinobuda.
Zvikutaurwa zvese izvi zvikungoitirwa bedzi nyaya yekuti vakarwa hondo yechimurenga vaite kuti vakwanise kukambena kuitira kuti vanohwina kana vahwina vagaramba vakagara zvakanaka nekusingaperi.
VaMugabe vataurawo nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende yavo chekubatsira varimi cheCommand Agriculture vachiti chabudirira zvikuru, uye vakati izano rakauya nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Pfungwa iyoyo yakatanga yabva kuna mai Mugabe vakaipira kuna deputy kuna vice president wedu vaMnangagwa. Ndokubva vavamba kuiumba pamwe chete takazoipa zita rekuti Command Agriculture. Saka ndiyo yatipundutsa.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObed Gutu vanoti nyaya yeCommand Agriculture handiyo yakapa kuti vanhu vakohwe pakuru, asi kuti vanhu vakawanda vakangozvirimira havo vachishandisa mari dzavo.
Vanhuwo zvavo mavillagers vasina kana chavakapuwa nehurumende, havana kupuwa kana mbeu kana fertilizer, asi vanhu vagara vachizvishandira vakarima. Varima kudaro Mwariwo ndokukomborera ndobva vaita goho riri nani. Saka kana vachitaura zvavo zveCommand Agriculture kuti ndo yakasaka kuti uite bumber harvest, isitongotoreswa munhu mukuru.
VaMugabe vashorawo makambani ekuChina nekusazadzikisa chivimbo chekubatsira dunhu reManicaland apo vaichera mangoda.
Kana iniwo ndine shungu pamwepangu yekuti adai fambiswa murume mukuru ndakabata zvibhodhi zvinyorwa zvecheki zvisina nevanhu vari kundinyepera.
Vamwe vataura pamusangano uyo mutungamiri wezanup f youth league vakudzai Chipanga avo vati vamugabe ingirozi yamwari. Mashoko avachipanga aya ashorwa zvikuru nemwe mutungamiri wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku avo vati bato rezanup f rinobata vechidiki kumeso. Vamwe vagari vemamutare uye bato rinopikisa remdct vati vamwe vanhu vanga vachimanikidzwa kuti vaende kumusangano uyu kusanganisirawo vana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights nezuro rakapeta chirongwa chemazuva matatu chekudzidzisa vanorwira kodzero dzevanhu zvidzidzo zviri pamusoro pekukosha kwerunyararo pamwe nekugadzirisa makakava zvikuru nyika yatarisana nesarudzo dza 2018. Chirongwa ichi chakatangwa nemusi wechipiri muguta reBulawayo chichipindwa nevanhu vaibva muBulawayo makare, muMidlands, Matabeleland South neMatabeleland North. Mukuru weZim Rights VOK Machisa vanoti chinangwa chechirongwa chavo ichi ndechekuumba musha une runyararo munguva yesarudzo. VaMachisa vanoti chirongwa ichi vachapindawo nacho mune mamwe matunhu ose emunyika uye vanotarisira kuti vari kudzidziswa ava vachakwanisawo kupakurira vavagere navo kukosha kwerunyararo munguva dzesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chirongwa ichi hachisi kungotarisa vagari vemumacommunities vanorwira kodzero dzevanhu, asi tiri kutora vagari vari mumacommunities vanotove nezvinzvimbo zvatingati isusu kuchirungu influential positions, zvinzvimbo zvinokwanisa kuti zvidetsere pakushanduka kwakanaka kwezvinhu mumacommunities. Saka vanhu vatakatora kuMidlands, tikatora kuMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo kuti tinyatsobikana tichiziva kuti ramangwana redu kwatakatarisana nakoku kuna kuti kumve musha une runyararo sezvo takatarisana nesarudzo yendei chaitwa 2018. Saka ibasa revatiri kushanda navo ivava zvikuru, nokuti vanoremekedzwa kwavari kutobva ikoko kuti vadzise kana kurambidza zvamuchoto vanhu vangakonzera mhirizhonga.
Ivo vamuri kudzidzisa ava vanenge vachibva kumapato api ezvematongerwo enyika? Tichiona kuti mhirizhonga inonongedzerwa kune mapato ezvematongerwo enyika.
Zvatiri kuita apa ndezvekutora vasiri kumapato ezvematongerwo enyika, vane zvinzvimbo zvinotive matongerwo enyika kana vari munzvimbo vanokwanisa kuteerera vachiteererwawo. Vanhu vayavaya vane uremera munzvimbo kana kuti mumisha ndivo vanhu vakatora ivavava kuti vauye vazoungana tichidzidzisana kuti zvinhu zvavangaite sevanhu vane chiremera mumisha yavo yavakagara, takatarisana netsarudzo dziri kuitika gore rinouya. Saka vanhu vagara vane zviremera kudzara.
Vanotarisirwa kunge vachitanga kushanda riini?
Tsarudzo dzatotanga vakambemire. Mukatarisa yamapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika, vatotanga yatingati pachirungu campaign.
Avanga vari mukuru weZim Rights VOK Machisa vari parunare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepanhau reWashington Post rinoti gweta rakanzi riongorore kana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaedza kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya nechekuita neRussia vaRobert Mueller, vanonzi vave kuongororawo mukuwasha wavaTrump vaJared Kushner, vanovawo chipangamazano chavaTrump. Dan Dare remosha muindia rawana varume vatanhatu vaine mhosva yekuputisa bambu rakauraya vanhu mazana maviri nemakumashanu nevanomwe mugore ra1993 muMumbai. Varume ava vavanikwa nhasi vaine mhosva yekuponda vanhu, kutakura zvombo uye nekuronga zvisiri pamutemo. Vechidiki vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana vanoti zvakakosha kuti vechidiki vabvazera vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uye vavanikwewo vachitsvaga zvinzvimbo zveutungamiri. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzeya kuti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha sei kune vechidiki, vechidiki vemapato akasiyana siyana kusanganisira vezanu PF neMDC vakabvumirana kuti vane danho rakakosha mukuvaka nyika uye kuti zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uyewo kuti vawanike vachishuvira kupinda pazvinzvimbo zvakadai sekuva makanzura kana vamiriri veparamende. Nengo ye Youth League mdunhu reulawayo vafundisani Dewa vakati kunyange hazvo zviri pachena kuti vechidiki ndivo vakawanda munyika musarudzo dzapfuura, vechidiki vakawanda vana kuvhota vachitiwo sarudzo dzegore rinouya dzinogona kungofanana nedzimwe sarudzo dzose kana vechidiki vakasazvipira kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Vachipindura mubvunzo wekuti sei vechidiki vezanu PF vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakwikwidze nesarudzo dzegore rinouya, izvo zviri pachena kuti vakwegura, vaDewa vakati bato ravo rinoona vaMugabe varivo vakakodzera nekuti vachiri kudiwa neveruzhinji.
As a league, we agree on a candidate. If we agree on a candidate, isu seyouth league yezanu PF tinowirana nebato redu pamono akasarudzwa kuti akwikwidze pachinzvimbo chedu yemutungamiri wenyika. Tinofara nekuvira munhu anenge ave nemakore 94 kuti ave mutungamiri wedu. Vasingafari vane kodzero yavo yekuti varege kuvhotera vaMugabe. Kana muchifunga kuti pane chakaita kune kuvira munhu ane makore 94 semutungamiri, inda munonyoresa kuti mugokwanisa kuvhota. Hamungatitaurire kuti tibvise munhu watinoda isu tichimuda uye tichiziva kuti anga achikunda musarudzo dzose dzapfuura.
Mutauriri wevechidiki veMDC Team of Lawayo vaAlfred Dzirutwe vakakonzera mutauro pamusangano uyu apo vakati vaMugabe nebato ravo rezanu PF vajaira zvemhirizhonga vakati vanobva pachigaro chete kana vechidiki vakazvipira kuvabvisa nechisimba. Vadzirutwe vakati bato ravo reMDC hariite uye harikurudzire zvemhirizhonga, asi vakati nekuda kweutongi hwavanoti ndehweudzvanyiriri huri kuitwa nezanu PF vechidiki vanofanirwa kuzvipira kusangana nemhirizhonga mukurwira kodzero dzavo.
As youth were willing to die for democracy. Sezvo munoziva kuti zanu PF is a very violent party in its nature. Culture iripo ndoye violence. So kuti umire pa street uchiti ndinoda kuti zvinhu zvinake unofanira kuziva kuti utsvarwa chete. Ndo violence yanga ndichitaura iyoyo.
Muzvare Natasha Karimakwenda vanove mumwewo vechidiki aivepowo pamusangano uyu vakati kunyange hazvo zvakakosha kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri, vechidiki kunyanya vechikadzi vanotya kuita izvi nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzoitika panguva dzesarudzo.
Inini ndofunga kuti pane violence too much, violence yakanyanya. Hongu ma youth vanoita violence yacho, but violence yacho ino instigator nani, notanga nani, ndo pane nyaya.
Musangano wanezuru wakaitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Cafe, pasi pezvirongwa zvinoitwa nesangano reFriedrich Ebert Stiftung zvekudzidzisa vechidiki zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, neni taura Ishava.
Zvichakadaro, nengo dzevechidiki dzezanu PF dzinosvika makumi matatu nepfumbamwe dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi muchinoyi dzichipomerwa mhosva yekuchera goridhe zvisiri pamutemo. Vanhu ava vakasungwa mukati memazuva maviri apfuura. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remuchinoyi Muzvare Jesse Kufa vati vechidiki ava avo vati havasevenze vanofanirwa kudzoka kudare musi wa28 Chikumi apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Vechidiki ava vari kupomerwa mhosva yekuchera zvowanikwa vasina marezinesi, asi vose vari kuramba mhosva iyi. Dare rati vechidiki ava avo vanga vasina gweta vakatyora mutemo wemigodhi nezvicherwa. vechidiki ava vachange vachitongwa vachibva kumba sezvo vasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Dare rati vechidiki ava vakabatwa mumazuva maviri vachibuda mumugodhi weEldorado nemapurisa aitsvaka vanochera goridhe pasingabvumirwe. Vechidiki veZANU-PF vakapinda pamugodhi weEldorado mwedzi mishoma yapfuura vachitsigirwa nevakuru vakuru vebato ravo. Mumwe wevechidiki akasungwa uyo asina kuda kudomwa zita rake anoti vanochera goridhe vanenge vakawanda zvekusvika mazana matatu vari pasi pemugodhi.
Vanhu tee takawanda nekuti ivo vanenge vachiti hazvigone kuti tese vangotirega kuti tipinde kandi ndosaka tichizogrupiwa gurupiwa, but still nekugrupiwa kwatinoitiwa kune vamwe vanozongopinda nemetsi dzavo vachinovesvika vachiita se vachidarikira. Vanhu vanenge vakawanda zvekuma 300-400 vanhu vanokwanisa kukwana.
Ativo vazhinji vanopinda pasi pemugodhi kunochera goridhe mushure mekubhadhara mari yechoko muhomwe kumapurisa, manheru vozobuda mangwanani.
Isusu zvinhu zvakaitika ndezvekuti ini ndakadaniwa, ini handisiri ini ndandirichi mukati mazvo, ndiye akauya achitonditi hashamwari chi kana uchida handichi tinopinda chi shift ndarongerwa chi shift nei nemapurisa. Ndokuzopinda kwandakaita inini kudzamara ndazvoita se ndazobatwawo chi ndiri mukati.
Zvinonzi mapurisa airambidzwa kusunga vechidiki ava nevakuru vezvematongerwo enyika, asi zvinonzi mapurisa vakamanikidzwa kuzovasunga nekuda kwekufa kwevanhu vari kupinda mumugodhi vachichera goridhe. Vasungwa ava vari kubva kunzvimbo dzakasiyana dzinosanganisira Nkai, Gokwe, Rusape neMount Darwin. Vamwe vevasungwa ava vana vasati vabvezera vane makore 16. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Kurwisa kuri kuitwa nemauto eIraq kuti vatore zvakare guta reMosul iro riri mumaoko evarwi vanopfuura mwero veISIS kwave kuda kupera mushure mokurwisana kwemwedzi mitanhatu. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakange vaine tarisiro yekuti kana vakabvuta guta reMosul vachazoenda mberi kunotorawo guta guru reBaghdad, asi mauto eIraq akavasundira kunze kweguta zvekuti pari zvino varwi veISIS vasara munzvimbo shomanana kumadokero kweguta reMosul. Muchinguva chidiki diki mauto eIraq anotarisirwa kuuraya varwi veISIS vese vasara kana kuvabudisa muguta iri, asi pamazuva mashoma asara aya varwi vanopfurikidza mwero ava vave neukasha uye vave kushungurudza vagari veguta iri zvinotyisa. Mukuru weboka United Nations achiona nezvekodzero dzevanhu anoti veISIS vakauraya vanhu vanoita mazana maviri mumasvondo matatu apfuura. Mhuri zhinji pamwe chete nevana vavo vakaurayiwa nevarwi veISIS ava, kuchinzizve vana vadiki vaiurayiwawo apo vaitiza nemhuri dzavo vachitsvaka pokuwanda. Vakatumwa nemutungamiri wenyika yeUnited States kutarisa nyaya iyi vaBrett McGurk vanoti vari kushanda pamwe chete nemauto eIraq kuti vachengetedze upenyu hwevanhu uye kuti vakunde varwi veISIS vasara muMosul. Aya anga ari mashoko anoratidza pakamira hurumende yeUnited States, amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Aimbove mutambi wenhabvu akatambira chikwata chemaWarriors edzaika sina uyo anonzi Ashaya kuSouth Africa. Vanoziva zvaitika vanoti Edzai Ashaya nhasi, asi hapana atoziva kuti chii chakonzeresa kushaya kwake. Edzai uyo angava nemakore 42 ekuberekwa akatambira zvikwata zvinoti Capes United, Arcadia neBlackpool ndokuzoenda kuSouth Africa uko akatambira zvikwata zvakati kuti. Studio 7 haina kukwanisa kubata hama dzake kuti tinzwe kuti rufu rwake ruchafambiswa sei. tichiri munya zenau, zemitambo, zvikwata zvishanu zviri pamusoro pekasto laga Premier Soccer League. Zvasiyana nema points matatu chete apo mitambo yopinda munharaunda yegumi nenhatu. Mutoro wedu enhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvikwata zviri pamusoro-soro izvi zvinosanganisa Dynamos, iyo yanga ichitarisirwa pasi pasi nevakawanda asi yave pachinhano chechishanu mapoints matatu chete pasi pechikwata chiri kutungamira cheBlack Rhinos. Asi vanotevera chikwata ichi vari kuona Dimbare iri pamusoro pemakundano aya mukupera kwemitambo yesvondo rino. Dynamos, iyo yaitatarika pakutanga kwemitambo, yatora mapoints gumi nematatu mumitambo mishanu yapfuura, zvekuti murairidzi wavo Lloyd Mutasa ari kuti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka vakatarisana nerwendo rwekuAscott Stadium kuGweru kunosangana nechapungu.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa, asi nekufamba kwenguva takanga takuonawo kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi, zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
VaEmmanuel Machinya, avo vanobika mimhanzi nemavhidhiyo eDimbare, vanoti vatsigiri vese vechikwata chinoteverwa nechaunga ichi vakamirira chinhu chimwe chete kubva kuna Samaita.
Ngekoti basa rake nderekuti Dynamos itore championship, hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4, inofanira kutora mukombe.
Asi Dynamos haisi kunowana mapoints matatu mundiro apo iri kupinda muAscott Stadium nechapungu nesvondo. Chikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi chiri kubvira moto kubvira apo Rodro Zvakama akapiwa urayiridzi wechikwata ichi nekutora mapoints manomwe kubva mumitambo mitatu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera, ZPC Kariba vs FC Platinum, Cholocho Pirates vs Chicken Inn, Blauwe City vs Yada nesondo, Harare City vs Triangle, Highlanders vs Wange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavlash Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Panyaya yekutsinya kufukura Profeti Paul Sanyangore oitwa kafira mberi tombonzwa kubva kuna mukoma Andy Baleni Zimunya, avo vaishanda ivo naprofeti ava.
Indetwa Andy Baleni Zimunya. Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother and takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega handa kutendeswa nemunhu. Pane paunotanga kuona kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari, despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako. So inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mubvunzo akawanda according to what my brother zvavaiita. Zvakafanana nekuti when it comes to prophecy, kana vachienge vachiita ma-1-on-1 kwavanoti kubetsaida kwaiko, kana uchiregister mafoms, vanhu vanenge vachiregister mafoms aya, munhu akasvika anoregister zita rake, onyora mafone number, onyora paanobva, onyora chipa mafoms, enobhabhadhara mari yake. Mafoms iwa do you know kuti aitorwa oenda kuofisi ya pastor pasina ari kumbozviona kuti zviviti, then vanhu vomirira vachiti takamirira munhu wamwari 2-3 hours, vanhu vakamirira munhu wamwari kana 4 hours, vanhu vachiita nezvi, then munhu wamwari votora mafoms aya votanga kukoponora.
Vachipindura zviri kuitika panyaya iyi, mukoma Leonard Gwande Machiridza vari kuti I guess this brother is betraying Sanyangore cause pane pavakatadza kuwirirana. Aubel Hindi ari kuti akasiyirei vanhu vachimbobirwa. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona mudzvanya pakanzi like. Ini ndiri Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezuva reDay of the African Child. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Vana veZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica pakucherechedza zuva reDay of the African Child. tabatashwa kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 Nhlangula 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. African Child Day.
Nandelela ukuthi ivonde ungomuntu omtsha njenganathi. So sina sithi kumele sihambe siyobona omunye wethu khona ngale eGurubi Maximum Prison. Simtshengise isolidarity njengabantu abatsha.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe abakumanyano wenera bethekelele abanye babo abathathu abavalelwe ejele besetheswa umlando wokubulala ipolisa amagoqela unkosazana Yvonne Msarurwa. Kuhoza Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi edume ngomculo kwamasikandi umehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyane labanye ezwekazi le-Africa ukunanza usuku lwabo lwe-International Day of the African Child phansi kwendikimba ethi Acceleration, Protection, Empowerment and Equal Opportunities for Children in Africa by year 2030. Ngesikhathi bebhekane lenhlupho zendlala lobuyanga eZimbabwe. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukubulawa kwabasakhulayo eSouth Africa eSoweto ngonhlangu la 16, 1976 kwadala ukuba umhlaba jikelele unanzeleli langa lapho abasakhulayo bakobulawayo bananzeleli langa ngabadume ngakho ikakhulu ezemidlalo lokucula. Bekungabizwa ozwayo namhlanje eNdlovu Youth Center elokitshini leChabalala kobulawayo lapho osakhulayo ududuzile Gumbo olichachazi lakobulawayo elidumileyo uqoqe umbukiso wamachachazi kunye labaculi abahlukeneyo ngenjongo yokunanza ilanga labantwana beAfrika.
Namhla sicelebrate iAfrican Child Day eyabantwana abakhiyayo on the 16th of June, 1976. Siyenza imodeling show. Sinama artists abahlabelayo, sinama maphoemu abayenza maphoemu about isimo. Sinabagidayo abagidela about isimo.
Osakhulayo usiza lobuhle Mhlanga uhaye abantwana beAfrika ethi abasukume balwele amalungelo abo.
Ngiyabona bayadinga bayadingisisa ukuthila lokwangabi. Imbongikazi sela phambweni ivumeleni igiye ngitheni usiva lokudengenzwe zindawo ngivumelani ngikhwele phezu kwezintaba okuyezi ngitho ngephimbo umphefulo ophelile beze bonke abanamathuba.
Omunye njalo osakhulayo uNkosilathi Nkomo uthi laloba abasakhulayo bonke beAfrika jikelele bedubeka eZimbabwe khona kuphambili ngoba balutshwana abantwana abafinyelela ukuthola usizo kuhulumende.
Engabuka khona ukuthi ungakhangela namhlanje khona kwa kubulawa
Iningi labantwana beZimbabwe babhekane lendlala ukuhamba imango emide besiya esikolo ubuyanga njalo lamalungelo abo ambalwa ayephulwa nguhulumende labazali. Lamhlanje abasakhulayo bathakazelele ilanga labo ngendlela eziphansi bengelamali yokuqoqa inhlelo abazijongileyo ngoba bengafinyeleli lokuthola imali emabhanga. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Lokho sikudaba olufanayo njengendlela yokunanza usuku lapho uqakathekiswa khona abasakhulayo ezwekazi le-Africa abasakhulayo bamabandla ezombusazwe kumanyano we-National Electoral Reforms Agenda iNERA bathethele lithuba ukwethekelela abathathu ababotshiweyo besetheswa umlando wokubulala ipolisa u-Inspector Petros Mutetsa. Laba ngabathi unkosazana Yvonne Musarurwa, Last Mayenga Hama, Lotunga Mirai Mazokaire, abe MDCT. Umevis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party PDP, onguye njalo unobhala wasakhulayo uNera uThathenda Chigwada, ngomunye wabethekelele abathathu laba. Yena uthi bakubone kufanele bethekelele abathathu laba abapika ejele leChikurubhi Maximum Prison, ikakhulu unkosazana Yvonne Msarurwa ochazwe njengesibonelo salokho okwenzakala kubontanga kulezi nsuku nxa bethe baphikisana lomongameli Robert Mugabe leZANU PF.
Sinandelela ukuthi Yvonne ungumuntu omutsha njenganathi, so sinasithi kumele sihambe siyobona omunye wethu kona ngale eChikurubhi Maximum Prison, simtshengise isolidarity njengabantu abatsha, singqinise ukuthi hayi silaye ekunzimeni ukhona ngalo.
Lanxa bebeyisitshiyagalombili ontanga abaye eChikurubhi, abane kuphela yibo abavunyelwe ukubonana lezibotshwa.
Ngesikhathi esifika kona ngale eChikurubhi Maximum Prison, nxa ubhalisa ukuthi ufuna ukubona uYvonne, vele amapolisa bayaqala ukuba nge-attitude, bayabe nge-attitude yokuthi hayi lina livela ku-opposition. So sabatshela ukuthi hayi thina sivela ebanjeni lakhe, half of us. Ngesikhathi leyo, that's when they allowed abanye bethu ukuthi bangene bayabona uYvonne.
Usuku lwalamhla uChigwada ethi lukakathekile kakhulu wabasakhulayo njengaye eZimbabwe luyisikhumbuzo kibo ukuba beyibo abalomlando oguqula isimo njengalokho okwenziwa ngabatsha eSoweto kwele South Africa ngomnyaka 1976 kusehlakalo esaziwa ngokuthi yiSharpeville Massacre. Kungalesi sizathoke uChigwada ethi kumele ziqhubekiselwe phambili izifiso zabasakhulayo abalahlekelwa imiphefumulo kuleso sehlakalo sika 1976. Abasakhulayo laba bekhuthazwa ukuba bayebhalisa amagama abo kugwalo labalemvumo yokuvota ukuze bavote ukhetho oluzayo ukususa umbuso kaMgabe. Lolu suku luqale ukunazwa ngomnyaka ka-1991 sekuqakathekiswa izehlakalo zokubulawa kwabantwana eSoweto belwisana lombuso wobandlululo. Mhla walolu suku ngomnyaka ka-1976 abasakhulayo laba, iningi kwakungabantwana besikolo, bafola bekhonona phezu kwesinqumo esathathwa nguhulumende ngaleso sikhathi sokuba izifundo zonke ezikolweni zeSouth Africa ziqhutshwe ngolimi lwesiAfrikaans. Lo nyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi The 2030 Agenda for the Sustainable Development for Children in Africa, Accelerating Protection, Empowerment and Equal Opportunity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Ngesikhathi kunanzwa ilanga le Day of the African Child, enye intsha eZimbabwe kwele Botswana ikhala ngendubo ebhekane lazo ngaphandle kwelizwe idinga amathuba okuziphilisa. Intathele izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHaburon kwele Botswana.
Iningi labantu eleqa umngcele lingena kule Botswana lisiyadinga amathuba emsebenzi ngabatsha ukuvezwa isilinganiso sabo esedlula amathumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Intsha engaphansi kweminyaka engamathumi amane idiku lobunzima ebhekana labo ngesikhathi bedinga ukuziphilisa emazweni lapho bathuthela khona bebalekela udubo ekhaya. Umnumzana Ivan Ndlovu yena wasebenza edolobheni le-Gauteng uthi ilanga lika-June 16 ele Day of the African Child isikhathi sokuthi babheke emuva bebone ukuthi impilo zabo zihamba njani.
Amanye amazwe e-celebrator i-Youth Day thina njengenja yakwele Zimbabwe lokho sidubeka sephandle kwamanye amazwe sizama indlela zokuthi siphile. Aluba nje kwenzeka khona okwenzeka kwele South Africa kwenzakalela kithi eZimbabwe i-youth itshintshe izinto kodwa engafika ngokudlakela kungaba ngconywana.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi akukhwabithi ukuthi babe yintsha engaphandle kwelizwe labo benesifiso sokuba sekhaya bekholise izithelo zelizwe labo.
Usibona silapha sikholisi wisho ukuthi njengentsha ngabe lathi sekhaya ilizwe lakithi. That is enelisa ukuba part of the history that contributes towards worker ilizwe njengalokhu okwenzakale South Africa ngo-June 16.
Kukanti unkosazana Alice Dube yena uthi intsha kanye labantwana bathwele nzima ikakhulu beqotshwa yisimo somumo womnotho ekhaya.
Umntwana oyintombazana i-human trafficking iyangi-afektha kakhulu njalo isibuhlupho ngoba amantombazana amaningi ayathathwa yahanjiswa emazweni angomakhelwane laphetheya bethenjiswa imisebenzi abafika bangayitholi. Bazitholeke futhi sebengene mhlawumbe kubhizinisi lokuthengisa umzimba yabo isindaba ehluphayo kakhulu.
IBotswana layo ibambe imicimbi yokunanza lolu suku olwazalwa ngemva komvukela kwentsha elokitshini le-South Western Township iSoweto eSouth Africa mhla ziku-16 Nhlangula 1976. NginguMartin Ngwenya oyindaba se-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Ngesikhathi le-South Africa lithakazelela ilanga labatsha ele-Africa Day of the African Child, abeZimbabwe labo bebethe gwaqa endaweni ezithiyeneyo bethakazelela leli langa ngokuhlomisana enhlutsheni ababhekane lazo emazweni. UBenedict Nhlapho ulandisa ngokube kusenzakala amakhosini athiyeneyo.
Kwakumhla ka-16 Nhlangula ngo-1976 elokishini leSoweto kwele-South Africa, lapho amapholisa ahulumende wamabhunu efafaza ngenhlamvu abantwana besikolo ababekhonona ngomthetho ukuthi bafunde izifundo zabo besebenzisa ulimi lwamabhunu olwe-Afrikaans. Namhlanje-ke intsha yeZimbabwe emanyene neyakwele South Africa bekhumbula ukuzinikela kwentshale ka-1976 okungenye yezinto ezaletha inkululeko kwele South Africa. Emkhosini obusenalede Soweto, intsha yeZimbabwe laboswabo kwele South Africa bebedlala imidlalo etshiyeneyo ngendlela yokuthi bazane ngcono bengacwasani. Intombazane yeZimbabwe uNosisa Ncube uthi bakhethe ukunanza leli langa ngokwenza okuhle hatshi ukuyadakwa njengokwenziwa ngabanye abantwana besikolo.
So sikhethe ukuthi namhlanje sizohlanganyela sonke and have isikhathi esimnandi sonke. Kakhulu kuye kufike izinto empilweni and ungazi ukuthi ujike kubani okhulume nabantu. Uma ukwazi ukuhlanganela nabantu nidlala ibhola nazani, uthola ubungani nobudlelwane lapho and uyazi ukuthi khona umuntu ongakhuluma naye emva kwalokho, ever uzithola usesimweni.
Inhlanganiso lwamalungelo abomama eZim Imbokodo layo ibuthanise intsha labomama eHillbrow kujatshulwa lokufundisa amantombazana ngekusasa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Beatrice Mathutu uthi babone kufanele ukuthi basigoqe sisemanzi ukuze isizwe singachabalali.
Injongo nje yembokodo yokuqala ukuthi si-advisane abantwana laba amantombazana amancane sibafundise ukuthi le mali is not everything. Lokuthi lapho abahamba khona behambe beqaphela ngoba sesiphila esikhathini esinzima lapho abakidnetwa khona bathathe sizothiwa abantwana bathathiwe. Le abantwana bangamantombazana sithi sibakhulise sibalaye ukuthi abahlale beqaphele.
Lapha ke bekungafundwa kuphela kodwa beziqhunswa begida kuluthuli ngijole zokholo. Ihilbo njalo imuli yeZimbabwe yakophambuka ibibizene yonke yathi gwaqa labantu abayo kuthakazelelwa leli langa. Osakhulayo walimuli uJulile Makhulela uqede imetriki yakhe ngo-2014. uthi impilo ayikho lula emazweni njengoba bengekho obabakazi labogogo abangabafundisa amasiko lemvelaphi yabo.
Isn't it meaning like as his eyes, we don't know what he isn't the Zenza and Nitala, so this isn't just out of the Zenza and Jetina, nor was where to Tina. So it landed isn't of a Belunga, so this isn't of a culture that were happening before because as his eyes.
Utokunye obahlukumeza kakhulu emazweni yikungatho luxhaso lukahulumende olwemali yokuya ezikolo zemfundo ephezulu.
Ngibhekakala into eziningi, most of the time as we don't have money to follow up like with after high school siqhubeke ngemfundo. Like I'm working right now because I didn't have money to pursue university and college, yes.
Loba kunjalo iningi lale intsha lithi ikusasa yabo iyathembisa njengoba befisa ukuthi bengaqeda ukufunda. Nxa isimo sesikahle babuyele ekhaya bayivuselela ilizwe labokhokho babo. Nale Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngosuku lwabatsha base-Africa olwe International Day of the African Child. Wenzani abatsha eZimbabwe ukuze ahlonitshwe amalungelo abo? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Robert Mugabe uthi abalwa impi yenkululeko abamelanga bathi abaphathwanga kahle libandla leZANU-PF ngoba baphiwa umhlabathi abanye baphiwa imisebenzi nguhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo. Lo ubekhuluma embuthanweni owesibili phansi kohlelo lwebandla lakhe kuhlangothi lwabasakhulayo olukhankasela ukhetho okuthiwa Youth Interface Rally. Umgabe uthi umnyaka lo abantu bachaye inala ngenxa yohlelo lukahulumende ole Command Agriculture. Engakakhulume emhlanganweni lo umgabe uvule okusemthethweni indawo yokuthumeza imbiko ngemitshina yamakhompyutha. Evula lindawo umgabe uthe ibandla lakhe libambene kodwa wathi abafuna ukumelama kumele balandele indlela ezihlelwe libandla. Wathembisa ukubamba loludaba kabanzi emhlanganweni awenze esakuva stadium kodwa kaluthintanga loludaba. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi ecumula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ye owenzakalayo ngathi ngama mind games eZANU-PF. Okokuqala useqalisile ukukhampenela u-2018. Okwesibili ke kunzima ukuthi nxa ekhampena akhampeni ngama-proper structures akhe ngolubandla lakhe lidabuke phakathi laphakathi. Ulabo Mnangagwa ngapha, izokubuya le-G40 ngapha, ukhanyani lakho sokuvela usekela mayikhona. So yikho-ke ukuthi ke la ama-factions wonke asebenzele yena, yena sesebenza la mayuthi, la ama-factions sezamobilayiza kabantu abaningi babuye emaralini ukuthi labo ama-factions ukhanya ukuthi kulabantu. Kodwa-ke siyabe kuyizifudlana zonke ezizothela esifuleni esikhulu. So ngama-mind games eZANU-PF ufuna ukuthi-ke abantu laba babuye bazomkhothamela bonke, bazomkhotha bonke ukuthi yinduna yinkosi. Yikho-ke sebenzisa kamayuthi-ke amayuthi okuzakhanya ingani kakho kuma-factions kodwa bancanje labo bakuma-factions. So sinanzelela ukuthi yi-mind game kuyayenzayo leyo. Okokuqala ukumaneja kubandla lakhe leZANU-PF, okwesibili ukukhampenela ukhetho lomnyaka ozayo.
Kodwa siyabona lapho ayenza khona imbuthano leyi aso abakhulayo kuphela, siyabona labadala bakhona. Kungakho sitshoni lo?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi khona ngama-mind games, political gimmick yakhe. Abadala babuya-ke njengezikhotha mathezi zakhe ukuthi labo bazokhanya ukuthi hayi mongameli, nanxa kulesihlelo lwamayuthi siyakusekela thina sikhona.
Kodwa siyabona ukubana inani labantu abaya embuthanweni leyi liningi kakhulu. Kungakutshengisa yini ukuthi ibandla leli lilokhu lilamandla okunqoba kukhetho?
Okwenzakalayo ukuthi nxa esebehlukanisile konke wabadivayida, konke sebezazama ngendlela yonke ukuthi bamthabise but sekuthi balamandla balabantu ke bese be organize abantu abanye babanjwe ngamandla kuvalwe izikolo kuvalwe emisebenzini yonke izingatha zikahulumende abantu bonke bakhomande akwenzayo singathi thina ngama-command rallies njengoba likwazi ukuthi kulenhlelo zakhe ze-command o-command agriculture.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le National People's Party siyaxolisa ekuqaliseni simthe ngumnumzana Ambrose Vindi kodwa hathi ke ngumnumzana Edwin Ndlovu. Amabandla amaningi asekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano etshiyeneyo lapho abathembisa khona uZulu lomhlaba. Umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF uthi bathembisa abantu ukuthi bazancedisa uZulu ukuthi avule amankampani abanye njalo balime ngendlela eziphezulu. Kuthi ke unkosikazi Mpokiseng Sibanda ungikhansila enkayi esabelweni seMathebelele North utshele uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini beFacebook kukhasi le-VOA Indebele ukuthi bathembisa uZulu ukuthi bazazama ukulungisa konke okwabhidlizwa libandla lezanu-PF. Kodwa ke umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubatshele ukuthi sebediniwe ngezithembiso zamanga. Ake sizwe uNgwenya ekhuluma kuhlelo lolu.
Singakukhangela kathesi ngohlelo olukhona lwamabandla wona lawo esikhuluma ngawo ukuthi ayakhankasa ekhuluma ebantwini. Into ekhona yikuthi ukugcwalisa kwakhona yikho okungekho, okuphela yikurobha abantu. Sibe sesikhangela-ke ehlelweni olukhona kathesi, mina ngikhona apha ngise-East Lupane East, ngikhangela amadoda amaningi abhizi ukukhankasa sokusela amaminithi amalutshwana. Ukuthi kunjalo-ke sibe sesikhangele ukuthi bona ngokwabo yena ngokwakhe umuntu uphethe, uzathola ukuthi yena ngokwakhe lapho osuka khona ikhala-ke ngokwayo akuda ngithi i-toilet pho ezinhlelweni ezinjengazonezi. Ngoba okuningi u-MPs mkhangela ukuthi aphakama lapha ephalamende, uzamthola ukuthi xa ulandelela iy'nhlelo zonke ezenziwe ngolwesithathu uyabe ngekho ngitho ehlelweni nje lokuyenza nje kuthiwa yi-debate khona ngale, kumbe ukuthola ebantwini, kumbe ukuvakatha ebantwini kazake ekwenze. So angazi ukuthi singayenza njani. Mina ngumbono wami omkhulu ukuthi ngaba abantu bonke banjengami, sike sikhangele yena umuntu independent ukuthi ubani ufanele kunje, kunganani ukuthi ungena liphi ibandla, kodwa sikhangele kuphela ukuthi yena umuntu lo nxa singafaka ubani kungcono kule mbuzi le esingayifaka.
Nxa bekhuluma lani sibili imikhankasa khonapho bathi bazalinikani sibili, akusitshele ngoye
kuphela ngakho lokuthi ube amanga abantu bonaba abadinga ukuthi bengene ekuhle, kumbe kuyadliwa, kumbe kwenziwani kona.
Hello ke umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane obekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube Studio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Indebele. Woza Friday. Kuwoza Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi edume ngomculo kamaskandi uMehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe laye wasethulela lolu daba.
Kumadlalade yakhe akuqala amathathu elithi Iphupho Lami, Izitha kanye lelithi The Journey, uMehlo kaZulu utshengise ubuciko lobugabazi obukhulu emculweni kamaskandi. Kodwa kudlalade lakhe lesine elitsha leli elilesihloko esithi Inja kamalume, uMehlo ukhumule amanyathela kamaskandi wathatha unyawo lwe-jazz. Buyavela njalo sobala ubugabazi bakhe. Kona kuyini kahle kahle okwenze wangena emculweni we jazz?
Leso kuyisikhathi manje ngoba bese ngihlala hlalile isikhathi kumaskandi ngase ngiyacabanga ukuthi ke ngoba abalandeli babe hlala besho bethi ke iingoma zakho ziba nale i-chest ye jazz. Kanti ke kunganjani ukuthi usenzele elinye idlalade ele jazz?
Idlalade leli lilengoma ezilithumi ezigoqela yona umnini sihloko dlalade uInja kaMalume uI'm Sorry lale ethi ngithe ngilele lapho umhlabeleli abambisane khona lembongi edume ngenkondlo yayo ethi ngibhace ezizweni uBongani Ncube.
Zwelihle ngikubone ebusheni yelizwe lenkululo kengilibone ebuthongweni yegizwe labalinganayo engilibone ebusheni ungekho ukuza kulo buthulanga
kulale njalo ethi koze kube nini Awusukabo ivuthi wempela lijazz ngeke wathi ukuthi uyawuqala lomculo umhlabeleli ubuye athi njalo bayangilandela Bamlandelile ke umehlo kaZulu wasithola esesegwelutjena. Umehlo kaZulu ogama lakhe lokuzalwa ngusebenzani Mnqolo njalo ohlabela ekwele South Africa ucele uxhaso kakhulu kubalandeli bakhe labalandeli bomculo wejazz nje jikelele.
Ngithanda ukudlulisa ukubonga kubalandeli bami ukuthi ke bakwazile ukusupporta singumehlo kaZulu noma bekunzima ekuqaleni kodwa ke namanje bayasifonela basikhuthaze nokuthi ke my album iphumile bayakwazi ukuthi bayigijimele bayithenge yo umlayezo engawusho ukuthi ke abaqhubeke be supporter umculo wesintu ukuze ubuntu bethu bungafi.
Uphuma enkundleni ngale ethi kunomoya
bathi kunomoya
kaZulu ha ingoma imnandi lezi singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje sithanda ukwazisa abalaleli ngodaba oludanisayo kakhulu udaba oluvela eSouth Africa lapho sizwa khona umdlali wenguqu obedlalela amaWarriors uEtsai Kasinawuyo kasekho uKasinawuyo ubele minyaka engamachumi amane lambili. Sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyene labanye ezwekazi le-Africa ukunanza usuku lwabo olwe-International Day of the African Child. Silugqiba-ke lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gande ngilithiya-ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.